ndofunga maeffects achazotanga kuti afecta manheru kana kuti mangwana makuseni.
Kune vanhu vokuZimbabwe vakawanda here?
Ya, mune vanhu vakati wandei zvikuru, vanhu varipo vakawanda.
Pari zvino chii chakasiyana nemazuva ese?
Nhasi zvikoro macounty ese anosaraunda area yatiri ese zvikoro zvakavharwa, madheke akavhara. Kumabasa vanokwanisa kushanda from home vakomekedzwa kuti vashande kumba, then vaenda kubasa vanenge vakangonzi no anytime vanogona kuti chiendai kumba kuti vanhu vango vasefu. Then kunguva prepared kuti ithink ndingangoti kubva Wednesday magas station akawanda haatorina fuel, vanhu vanga vachitenga fuel yeku kuzadza mota dzavo, vane majenereta vachizadza majerican avo.
MaZimbabweans makambotaurirana here kuti mungabatsirana sei panguva inoi?
Ya, tine WhatsApp group yedu yatinayo, saka vanhu vanga vachitoshare maideas ipapo. Then vamwe vatoshana navo tachingotaurirana kuti basa kuti let's maybe ngatingovai safe tisaedza kuda kusitama magamba.
PaZimbabweyu pachengetedzwa sei?
Kungotsvaya kungobvisa zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zvive maningi, maprojectiles kuisa mumba nekuclear everything, kunonzi maflower pots, inonzi mota dzatachipaka panze mazuva ano sitianga iri sama patapaka mukati, mabhini kuisa kumasure kunoko kuri kavhari kuti pasangotani zvichasanda semaprojectiles kana mhepo yauya.